Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vateerera nyaya yakanga richipira kwavari kuti panga pasina umboo hwakakwana kudare remagistrate court yekuti titi vangarivhume ndivo vane Twitter account yaishandiswa.
Dare repamusoro rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu. Vamwe vokurudzira bato reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena kupasi rose kuti munyika mapindwa napongwe.
Mparinzi hapana rubatiro hauya. Zvekutarisira kuti kana richinge razouya tichazoita kuziva nekuzivisa nyika kuti pane rubatiro rwabva kuhurumende.
Vanhu vakawanda voparadzirwa dzimba nedutu mupengo remhepo nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vawanikwa nedare repamusoro reHigh Court vasina mhosva panyaya yavange vatongerwa nedare raMagistrate yekugara mujeri kwemakore matatu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga padandemutande reTwitter muna 2020. Vangarivhume vanonzi vaipesvedzera vanhu kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira. Asi vatongi vedare repamusoro reHigh Court vapasira ikwenda naMai Fatima Maxo vati hapana mhosva yavakapara. Kunyangwe vamwe vari kuti matare munyika anotarisa kuti wabuda mbamani, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakamboudza Studio 7 kuti matare akazvimiririra. Asi kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, ngatinzwe kubva kune rimwe gweta ravaNgarivhume muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yavaNgarivhume nhasi yanga iri padare reHigh Court vachitarisa yatinoti appeal kutongwa kwayanga yaitwa naMagistrate Court. Dare iri ranga rina Justice Kwenda naJustice Maxwell. Vateerera nyaya yatanga richipira kwavari kuti panga pasina umboo hwakakwana kudare remagistrate court yekuti titi vangarivhume ndivo vane Twitter account yaishandiswa kungoita noise pese pese ichiti tichada kuenda kumademonstration nezvakadaro. Saka dare rabvumirana nenyaya yekuti panga pasina umboo zvachose nekuti vanga vasingatombonyatsoziva kuti ndiani muridzi weTwitter account yacho yavanga vachishandisa. Saka razoti aiwa havana mhosva, vaifanira kunge vasinange vatori nemhosva kubva pakutanga. Ndobva vatongoti vachitobuditswa ipapo, havana kuzombomirira zvavanomboita tombotora nguva tichifunga. Zvichingopera kutaurirwa nyaya dzapirwa, vangotenderana nenyaya yekuti aiwa munhu uyu anofanira kubuda mujeri.
Mashoko amuzvinafundo Lovemore Maduku gweta remutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Atinofara zvikuru nezvataona dare repamusoro reHigh Court richiita pazuva ranhasi. Iringoo bhilifu yedu kubva pekutanga chaiko kuti izvo mhosva vanga vasina. Takatoshamisikawo vachibatwa nemhosva, and dzinhuwo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva, asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva, vosununguka. Obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa nenyaya yavanzvera kana vasunungura vakazvara nadzo.
Asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvitaurwa nevamwe. Munowirirana nazve?
I think tiri kutangasa nyaya. There are times zvekuti vanhu vanoitawo feeling iyoyo yekuti apa nomunga zvematongerwo enyika zviri kupindira apa chokwadi hapana. Ende pamwe pacho pamwe varikuona kunge vachibhalansisa. Asi ini sedzeka handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuti ndiende pamberi pedare iroro. Chakakosha chandoda kuti titaure nezvacho inyaya yokuti akatike kutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court. Votipa zvino mubvunzo wokuti saka kumajustice court tiri kutsvagei, toramba here kuenda kumajustice court nekuti ndiko kwatiri kuona maconviction ari kuuya aizosendekwa parusivi kuhigh court.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga yetinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo, bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo?
Totoshamisika kana munhu onzi apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinodemonstrata. Bumbiro rati remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudemonstrata. Masvondo macho maapfuura takaona amai Beatrice Mutetwa vachipanda vega zvavo vakasimudza plakadhi vachikomplena nenyaya yemarecords ari kuitwa navachabangwaya vachiti makakutyora kodzero dzedu paererano nekuvhota kwatakaita. Idemonstration yavakaita vega and zvinotenderwa. Takaona last time vaiti zvitamukarembwa vachinge vakonvictwa nekuti vakanga vademonstratira nyaya dzecorruption paya vakanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupedzisira vateverwa nevanhu. Kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana kuchidemonstrata nekuti vanhu naivo vanogonakuita se kukutevera ende vanogumi kodzero yekuti vava vanodemonstrata. Asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate ndizvo zvatiri kushora nekuti bumburo redu remutemo rinotova redemonstration as a right.
Mukuru wesangano rinoruva kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights and Your Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vatsigiri vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change varikurudzira bato iri kuti riburitse nengo dzaro dzose dzasara muparamende nemumakanzuru kuti pasi rose rione kuti muZimbabwe mave neutongo hwehumbimbindoga. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzebato iri mudare reparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu. Kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana chigaro chakadai. Bato reTriple C nemugovera rakarasikirwa nezvigaro zvipfumbamwe mushure mekurambidzwa kukwikwidza musarudzo nematare. Vanopikisa vanoti vaShabangu vari kushandiswa nezanupf kuti iwane zvigaro gumi zvairi kuda kuti ikwanise kuvandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamirira nyika kusvika madhongi amira nyanga. Asi vaShabangu nezanupf vanoti havasi kuita chirwirangwe vachiti vari kutaura mashoko akadai havasi kuziva zvavari kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga westudio 7 abata mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi.
Hapana zviri kuitika zvati zvaitika zvine maringe nezvamuri kutaura. Tiri kuona zviri kuitika munyika zvisina kumira zvakanaka uye tiri kuteera hurukuro dziri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana tidai Triple C yadai kugadzirisa nyika mamiriro akaita nyika. Tinozvitambira zvese tichizvizeya tichiona kuti zvinonyatsobuda zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Zvinhu zvifambe nenzira yazviri kufanira kufamba nayo ndezvipi. Naizvozvo kuti tagara misangano mikuru yematare makuru ebato reTriple C mazuva anotevera tichihukurukura nekuzeya mapoints ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana, maideas nemazano ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana. Pachazoita budikidzo yekuti gwara raakutogwa nemisangano nderipi.
Asi tiri kutaurawo nevamwe ka tichiona nezviri kuitikawo kana pamadande mutande vanhu vachikurudzirana nekutovhota nekudidi kuti dai Triple C yambodzora vamiririri vayo muri kuti iwo nemashoko atiri kuona ari kutenderera
pari zvino ndingati hapana zvakadaro zviri kuitika musangano uiri seguru segurweka unosangana vanhu vozeya nyaya yopinda mudariro yopinda mudare yozeyewa pobuda budikidze yekuti tiri kufamba sei
saka tingati kuenda kumberi sebato vanhu vaakuchimirira kuzonzwa zvichatevera
vanhu havamiri ndava vanhu ndo bato vanhu vanofanira kuita zvavanokwanisa kuita munharaunda dzavari kuonesa vanhu kusimudzira masipiritsi evanhu tichifamba panozouyawo zvinouya kubva kuutungamiriri vanhu vanenge vagara varimo mundima vachifamba
mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 Evans abatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza.
Maita enyu azininga nyaya iri kuZimbabwe pane zvematongerwo enyika kuti RCCC nyaya yakaoma zvikuru nekuti hapana yandikati decision iri nyore kubato iro riri ndokudaro nekuti vakati vakubuda muparliament kana mumakanzuro avakanga vahwina zvinoreva kuti hakusina vamiriri zvinoreva zvakare kuti ZANU-PF ichangoita muitiro wayo wekungoita mabyelection yobva yatora kana kuri kuti RCCC haina kupinda mabyelection iwayo nekuti varatidza apa paitwa mabyelection emusi wa9 kuti havana nyadzi vamwewo ndo vanoti dai vangoramba varipo vangototi izvo zvavainazvo vochizvichengetedza asi tiri kuona kuti zvavainazvo zvacho hazvisi kubatsira saka ndosaka ndati nyaya yakaoma kuti woenda kuruboshwe here kana kuti woenda kurudyi zvakutoda uchenjeri hwamambo Solomon chaiwo
asi tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya dzacho idzodzi munoona sokuti pane zvichangaitwa here apa kuti vagadzirise mafambiro ari kuita zvinhu mubato ravo pari zvino
mamiriro akaita zvinhu mubato reCCC manyamamire nerongo chaiwo nekuti pane makakatanwa akambotanga achakahwandiswa nechekuseri uko asi mukufamba kuri kuita nguva tiri kuona kuti aiwo pane makakatanwa ende makakatanwa aya haasi pavanhu vatingangoti vari kuzasi ari kuvanhu vari kumusorosoro chaiko chaiko ende ari kubuda panguva yaisina kumira zvakanaka saka kuuya kwaita nyaya iyi kuri kuwedzera yandingati kukanyana kanyana kwezvunhu kana kuti pachirungu confusion
zvii zvamungadai muri kukurudzira imi nechimiro chavepo ichi
ndoda kuti vazininga tirangaridzane kuti panyaya iyi pane nyaya yecheuviri chevamiriri vatarisi veparamendi kana kuti vanenge vari mumakanzuro nekuti vachange vachizvitarisawo hongu pane nyaya yebato asi pane nyaya yekuti ini savamukonza kana ndiri mumiriri weCCC ndakamboshandisa mari yangu kukambena ndapinda pachinzvimbo ndakuti aiwo ndakuchifanira kuwanawo go rekuti ndipada ndidzosere pane zvandakatapudza pakukambena saka nyaya dzacho dzinobva dzasangana sangana ipapo zvobva zvaita kunge vechidiki vanobva vati zvobva zvaita kunge vanhu vakunyepera kuzungaira asi vachiziva zvavo zvavaroda kuita saka inini chandingakurudzira vatungamiriri veCCC vese ndechekuti vagarisa pasi vadzokerere kumashure vabatani vatange kuumba chinhu chimwe chete nekuti bato reCCC rakatakura tarisiro yevazhinji veZimbabwe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7 Nzvimbo dzakawanda munyika dzakaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura nezuro. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri dzinosanganisira Checheche kuManicaland, Jeri reHwahwa kuGweru uye zvikoro nedzimba zvakaparadzwawo kuDete kuHwange. Mhuri dzakawanda dzakasara dzisina pekugara. Mukuzeya zvakaitika kwaCheche tabata mumwe mugari wekunzvimbo iyi vaEffort Manono.
Zuro munguva yemasikati kwakaita mhepo yakakura yaambo yakazopeichira yaane mvura asi mhepo iyi yakaparadza zvivakwa zvakati kuti kusanganisira mabhanga, zvitoro, dzimba dzanga dziri kukwatanirwa marata inedazi zichitova mudhuri. Miti ikadzurwa, matanda emagetsi akadzurwa achidonhedzwa, tambo dzichidambuka. Zvekuti kutaura kudai muchinge South muwadhi 24-30 nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza hakutori namagetsi kuburikidza nazvo.
Asi pane vakakuwara here?
Kusvika pari zvino hatina vatati taitwa kana kusangana navo vakakuvara pachiitiko ichi, kunze kweizvozvo chete zvakafaradza.
Vakaparidzirwa dzimba, vari kugara pai pari zvino?
Vamwe vachoni vakanga zviya zvekuti une hama yake wakange achiendawo, vamwe ndo vakatsvagawo matende ekuti vavhare pamusoro kuti vakwanise kunge varimo mudzimba idzi, kunyanya idzi dziya dzakakwatanurwa mazenge. Vakatsvaga matende, vakakwanisa kutsvaga matende. Vasinawo ndo vakakwanisa kukumbira dzimba dzemashamwari nemanesidho kuti vakwanise kubvisa zvinhu zvavo mukati medzimba izvozvo, vachienda kunoisa ipapo kuitira kuti mvura yati yanga ichiri kuratidza kuti iri kuenderera mberi, kwekuti yati yedzerwei chinaya pari zvinhu zvacho kwava nezuva.
Pane rubatsiro rwati rwauya here kubva kuhurumende?
Kusvika pari zvino hapana rubatsiro rwati rwauya. Ngatiti isusu pamwe inguva inyaya yekuti chinhu chakaitika mukati manezi kuzonaya ikoko nekusvika pakuedza kwanhasi, asi pari zvino hapana rubatsiro rwauya. Tiri kutarisira kuti kana richinge razouya tichazoine taakuziva nekuzivisa nyika kuti pane rubatsiro rwabva kuhurumende.
VaEffort Manono mugari wekwacheche kumanikaland vanga vachitaura vari parunare vari kwacheche kwaKarem. Sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kukurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuenda kuSouth Africa kuti zvitakure magwaro akakwana, sezvo migwagwa yakawanda yazara veBorder Management Authority vekuSouth Africa vari kusunga vanhu. Mapurisa ekuLimpopo kuSouth Africa anoti mukupera kwesvondo akasunga zvizvarwa zveZimbabwe 133 kana kuti 133 zvisina magwaro ekufambisa. Pane vakasungwa apa pane vana 43, vamwe vari pasi pemwedzi mitanhatu uye vanhu vakuru 60. Mugozi ane zvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara.
Chikonzero chikuru chiri kudariswa ndechekuti iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza neministry yayo yeHome Affairs vakaita inonzi Border Management. Saka Border Management yayo pavakatanga vanga vari 200 asi minista akazowedzera vamwe zviuru zvina, saka vanenge vava kuzviuru zvitanhatu. Saka vati wandei. Saka vanhu veBorder Management vaiva kuchikwanisa manje kuchibva kumaborder towns vachipinda mukati vachiteera zvizvarwa zvenyika dzese. Hatinati hedu Zimbabwe yega, asi kuti zvizvarwa zvenyika dzese vanenge vapinda munyika vasina mapepa. Saka ndozvakukodzera kuti nyaya idzi dzinge dzichibuda dzakawanda kudai. Uyezve chimwe chinhu tinofanira kurangarira kakuti taakuenda musarudzo.
Ko, panguva yesarudzo pane dambudziko rei chaizvo?
Gore rinouya nyika yeSouth Africa inenge ichiita sarudzo. Saka nguva yesarudzo inoyo inguva inoitika zvinhu zvakawanda zvakadaro, nekuti mamwe mapato akatozivikanwa nenyedze kuti vakanga vachiti hatidi kuona vanhu vekune dzimwe nyika. Munhu vanenge vachinzi illegal foreigners, but tozoziva kuti munhu wese anenge ari muforeigner anopedzisira ave target. Saka ndo zvimwe zviri kukonzera kudaro kuti iyi nyaya dzekuti taakupinda musarudzo.
Nekusungwa kuri kuitwa vanhu vakawanda uku, mungapewo kurudziro vanhu vari kuda kuuya kuSouth Africa yekuti kudii nekumira kwaita zvinhu uku?
Vanhu vanoda kuuya kuSouth Africa kana vachida kuuya kuSouth Africa chitove nevimbo yekuti mapepers ako akakwana. Nekuti kana mapepers asina kukwana, hazvibetseri kuti uuye kunoku. Chekutanga, kana uchida kuuya kuno kuzoshanya, unouya zvako usina visa. Hazvina dambudziko izvozvo, wosvikopiwa mazuva ako pabhodha, wopinda hako munyika woita zvaunoda, wobuda mazuva ako asati apera. Asi kana uchida kuuya kuno kuzoshanda, waakutomeka shuwa kuti iwewe wagadzisa mapepers ako uchiri kumusha usati wauya kunoku. Ende chimwe zvichatoda kutaurira vanhu chekuti vane Zimbabwe ndechekuti South Africa haisiri South Africa yaiya yekare. South Africa yacho yaakutoomawo. Saka dzimwe dzenguva pane kuti vanhu mushuvire kuti regai tiende kuSouth Africa tinodidi. Kana uchiona kuti mapepers ako haagone kuti uuye kunoku, nekuti vanhu vanonyanya kuwana mukana zvikuru ndevaya vanenge vane anonzi macritical skills aya. Ukangoona kuti iwo hauna critical skill yekuti ukwanise kuuya kunoku, zviri nani utsvage kumwe kwekuenda kunonogarika kuchiitika upenyu unenge uri nani pane kuti ushushuvire uchiuya kunoku nokuti ukange wabatwa kunoku ukanogadzwa mujeri wobva wapiwa bhani futi bhani iyoyo ichazokukanganisa kuti kana wakuda kuzoenda kune imwe nyika kunze kwenyika kunyika dzepamusorosoro idzi vanozvibhani iyoyo vanoipika vokunyima visa rekunyika kwavo vachiti iwo unomboenda kunyika dzevamwe zvisiri pamutemo saka hatichakupa visa
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara vachitaura vari parunare muPretoria. United Nations General Assembly iri kutarisirwa mangwana kuvhota kuti paitwe chibvumirano chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vambobatsirwe nechikafu nemishonga. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muguta reKhan Yunis nekuchamhembe kweGaza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushaiwa zvikafu, vari kushaiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwewo masangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuvo kuUnited Nations mubatanidzo wenyika dzepasi rose vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yanoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama nepadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana. Chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yekuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudan dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Cholera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Hatichaona kuti kazhinji kazhinji
tine urombo tichombo kupai zvaitika kune dzimwe nyika kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika kuri kuenderera mberi kuDRC kwasara vhiki rimwe chete kuti vanhu vavote. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevana kana kuti 54 ndivo vakavhenekwa vakaonekwa kuti vakafa nechirwere chekorera icho chiri kuramba chichipararira munyika mose. Asi pane vamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vari kufungidzirwa kuti vakafawo nechirwere ichi asi vasati vavhenekwa. Mukuziya nezvekupararira kwechirwere ichi, tabata mukuru munyaya dzezveutano paUniversity of Zimbabwe, Dr. Enoch Maida. Pane tine urombo vatereri, tinoda kuti zvakare pane vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 1367 vakavhenekwa vakaonekwawo kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vanofungidzirwa kuti vakabata chirwere ichi asi vasina kuvhenekwa zviuru gumi nemazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 10,336. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tine urombo vatereri, tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu. Asi iko zvino toda kukuzivisai kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemusi wemugovera nezvadzinoreva panyaya yeutongo hwejekerere. Kune vamwe munyika vave kukurudzira bato rinopikisa RCCC kuti risiyane nekuramba richienda kudare reparamende kana nhengo dzaro dzichingodzingwa zvisina tsarukano. Asi vamwe vanotiwo bato iri rikabuda muparamende kanawo mumakanzuru zvinoreva kuti rinenge rarasikirwa zvakanyanya nechimwe chibenga chekurwira utongo hwejekerere charanga rawana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu na Major Street mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vamwe vanhu vokurudzira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena pasi rose kuti munyika mapindwa napongwe. Vanhu vakawanda mune mamwe matunhu voparadzirwa dzimba dzavo nedutu mpengo remhepo nemvura. KuSouth Africa kunonzi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kusungwa mumigwagwa zvichida kuedza kupinda munyika iyi zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tichitiwo ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kutitumira tsamba mbozha kuStudio 7. kustudio 7 at voanews.com. Tashuka kumagumo yichirongwa chedu. Anuko ni kaini mfaro ndinu enyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.